Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechina chivabvu 10, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Amnesty International yokurudzira kuti mitemo inoona nezvekurapwa kana kuwana rubatsiro kwevanasikana muzvipatara ushandurwe, sezvo uchisiya kunze vanasikana vane makore 10 nematanhatu.
Amnesty kushushikana zvikuru nenyaya yearticle 35 yebill, nekuti mamiriro yakaita inogona kukonzeresa kuti vasikana vari pasi makore 18 vasakwanise kuwana matingati masexual reproductive services.
Sarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU-PF musarudzo dziri kuitwa gore rino, idzo dziri kudzokororwa munzvimbo dzakaita mitauro dzeitwa nemusi wemuvhuro 14 chivabvu. Kambani inobika doro yeDelta inoti yasarirwa nedoro nezvimwiwa zvakaita seCoca-Cola zvevhiki rimwe chete nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti rinoda kuti mitemo inoona nezvekurapwa kana kuwana rubatsiro kwevanasikana muzvipatara ushandurwe, nekuti unosiya kunze vanasikana vane makore 10 nematanhatu kuti vasawana mishonga yekuzvidzivirira kana kupiwa ruzivo rwakakwana pamusoro penyaya dzepabonde. Paramende inotarisirwa kuziya nyaya yekuwandudza mutemo wePublic Health Act Amendment Bill svondo rino, apo Amnesty International inotarisira kuti mutemo uyu uchavandudzwa kuitira kuti vanasikana vezera iri vasaramba vachiita nhumbu nekubata utachiwana weHIV. Vanoona nezvirongwa muAmnesty International Zimbabwe, muzvara Roslina Muzerengi, vanoti mutemo unoti musikana ane makore 10 nematanhatu anogona kuita zvepabonde, asi mutemo kana kuti legal age of majority ichipa vanasikana vane makore 10 nemasere simba rekuzvimirira. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTanonoka Wande weStudio 7.
Amnesty kushushikana zvikuru nenyaya yearticle 35 yebill, nekuti mamiriro yakaita inogona kukonzeresa kuti vasikana vari pasi makore 18 vasakwanise kuwana matingati masexual reproductive services, nekuti mutemo uri kuti age of consent 16 years, and yet bill iri kuti munhu anogona kuaccessa masexual reproductive health rights services munhu anenge ane makore 18 zvichikwira. Zvichakonzeresa kuti vasikana vaite nhumbu dzavanenge vasikugadzirira. Amnesty tiri kuti zvikini mitemo iyoyo ine discord neigadziriswe, asi pozikanwa zvakare kuti vana vedu vari kuita zvepabonde vari below 18 years.
Makambotaurawo navabereki here kuti kana mwanasikana wavo akaenda kuchipatara achida kana ari mapiritsi kana kuti zvimwe zvokuti azvidzivirire akwanise kupiwa?
Vabereki vari kupa mhinduro dzakasiyana-siyana, vane miono yakasiyana-siyana kana takatarisana nenyaya iyoyo. Vamwe vanokudziridza chivanhu chavo chekuti hazvingaite, tinenge takuita sekunge tiri kuenkareja vana.
Pane vanotsigira here zvamuri kutsvaga pamurau uyu?
Hongu, kune mamwe maorganizations atinoshanda nawo panyaya idzodzi ari kutitsigira zvakanyanya.
Vabereki havasati vambogugudza pamusuo penyu vachida kutaura nemwi nenyaya iyi?
Kugugudza zvavo havasati vagugudza, asi isusu takaenda kwavari mutsvakurudzo yatakaita mukutanga kwegore. Takaenda kwavari vakationesawo mafungiro avo, isusu tikavaonesawo mafungiro nemaonero edu, asi isusu ziso redu rinenge rakatarisana nyaya dzekodzero.
Munofunga kuti vabereki vachakwanisa kupa vana vasikana ava kuti oi mari ndiye munotenga mapiritsi ekuti musaita pamwe here?
Zvinogoneka chete vabereki vakawana dzidziso yakakwana kuti zvakanakirei kuti vana vakwanise kunge vachiwana maservices iwayo.
Vanga vari vanoona nezvezvirongwa musangano reAmnesty International Zimbabwe, muzvare Roslina Muzerengi, vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Murongi wemisangano mubato rezano PF vaAngel Betrugeje vanoti kudzokororwa kwesarudzo dzemubato ravo mune dzimwe nzvimbo dzakaita mutauro kuchaitwa nemusi wemuvhuro musi wa14 Chivabvu. Mugwaro ravakaburitsa nezuro varugeje vakati sarudzo idzi dzisati dzatanga, zvikwata zvevanhu vebato ravo zvichaongorora mapepa evanhu vari kuda kukwikwidza kuti zvione kuti ndevebato ravo here, vachiti izvi zvichaitwa nemugovera nesvondo musi wa12 nemusi wa13 Chivabvu. Varugeje vakati zvinofanirwa kuonekwawo kuti vanovhota vanhu vane mvume yekuvhota here, nekuti hakuchina kuchazodzokororwa zvakare sarudzo idzi. ZANU-PF iri kudzokorora sarudzo dzemapuraimari mune nzvimbo zhinji nekuti vamwe avo vakakundwa musarudzo dzekutanga uye vari vakuru vakuru mubato iri vakachema-chema kuti sarudzo dzakanga dzisina kuitwa nemazvo. Asi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti kudzokororwa kwesarudzo uku kuda kubatsira shamwari dzevakuru vakuru dzakakundwa musarudzo dzekutanga. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navangwenya kuti tinzwisisewo maonero avo.
Ndanga ndichingofunga kutiwo vaidi vangozvitambirawo, nekuti zvichaitika ndezvekuti kana papasina chitsotsi chakaitika pasarudzo yekutanga yemapuraimari zvichangobuda zvaararisiza zvazviri. Saka zvinongozonyadzisawo vanhu vakuru. Asi kana pane chinoshovwa nokuti chakaitwa chisingafani kuitwa, zviri nani kuti vagadzirise nyaya dzacho.
Sokuona kwenyu, munoona sekuti kudzokorora kwavari kuita sarudzo iyi iko zvino kuchabuda zvakanaka here?
Zvinogona kuita ndezvokuti kana vangozomanikidzira kuti zvinhu zviite sezvagadzirika, zvinongozobatsirawo yatingati muchirungu in the short term, nekuti munhu wacho anenge achingofara kuti ndakazohwinawo semunhu akaaruza. Asi kana vozoinda manje kusarudzo chaiyo chaiyo, vachanosangana nevanhu vavagara vasingadi kuti vangari vari macandidates, ndo vachazovarasisa vanenge vakuvhotera mumwe munhu kana kuti vakuramba kunovhota yavanoti bhora mudondo.
Kukundwa kwakaitwa vakuru vakuru vezanupf hakuna kurakidza vanhu kuti ZANU-PF haina kusimba sezvayakanga yakamboita here?
Ndonzwa vazhinji vachidaro, asi handifunge nokuti nyaya dzagara dzemapuraimari dzagara dziri nyaya dzinoonetsa yangwe kumapato anopikisa. Handifunge kuti vangada kuti vadzokere kusarudzo vachiziva kuti vakuru vacho vacharudza. Ndoona vafanika vachatitora mbezo kunyatsovedza nokunyatsoti zvibude pachena kuti vakanga varudza vandi vahwina.
Ko iyo nyaya yekubvuma kuti pane zvimwe zvisina kufambiswa zvakanaka pasarudzo dzavo hazvikwanise here kupa vanhu pfungwa dzokuti zvinhu zvaigara chiita nyako pasarudzo ichikwikwidzana namamwe mapato?
Pane zvaakutoratidza kuti vakavajaira kuzviita, kushandisa mapurisa kunonotsa kunza mapepa, kutenga vamwe vakafonera maembasi kuti uyai nechikafu. Izvi ndo zvinongoratidzawo kuti pfungwa dzezanupeu dzakanangana nechitsotsi musarudzo. Saka zvaungoratidzawo kuti ZANU-PF kana dzini nyaya dzisarudzo vagara vakajaira kunge vachida kugadzirisa zvinhu zvifambe nezvavanofunga iwo.
Vanga vari nyanzvi mune zvematenguro enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare natanonoka Wando weStudio 7. Vatsigiri vezanupf pamwe nedzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika vari kutambira nenzira dzakasiyana-siyana zviri kuvimbiswa nebato rezanupf kana rakakunda musarudzo. Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Chipangamazano chinoshanda neUniversity of Pretoria kuSouth Africa vatinashe Mawere vanoti kunyange hazvo dingindira regwaro rezanupf richitaura nenyaya dzekubatana kurwisa uhori pamwe nekuita kuti nyika ibudirire, vanoona uku kuri kungotaura chete, nekuti mumaitiro avo vakuru vakuru vebato iri havaiti zvinhu zvinounza kubatana munyika.
Mubato rezanupf chaimo parizvino mune mheremhere nemvonga mupopoto kusvika pa kutoburitsirana nekuridzirana pfuti chaiko. Vamwe vari kutosheedzera bhora musango pasarudzo. Ivo vamunangagwa chaivo vanotozikamwa nokuti pasine mhandu. Paruzhinji zvinotoratidza kuti ivo pachovo vane ruvengo kune vamwe vane muono wakasiyana newavo. Saka munhu akadaro haasi munhu wokuti angataura nezveuniti kana kuti angada kuti nyika ibatane.
Mutauri rwebato rezapu vaipitule Maposa vanoti zvinovimbiswa nezanu PF manatsa mukanwa chete chembere kurota chiyamwa mukaka vachiti bato iri rave nemakore anoda kusvika makumi mana richitungamira nyika pasina zvinounza pundutso kuvanhu zvaraita. Vanotiwo hakuna kubatana kwechokwadi kana budiriro ingaitike munyika nyaya dzakadai segukura hundi dzisina kugadziriswa.
ZANU PF kunyanya vamunangagwa vari kukoshesa nyaya yekubatana munyika vachikanganwa kuti pasati pave nekubatana pane zvinofanira kuitika zvakaita seaccountability yemaactions atakamboita kudhara zvakaita sereconciliation nehealing. Kunyanya ivo vamunangagwa havasi kubuda pachena nenyaya yekubatikana kwavo panyaya yekukura hundi inova nyaya iri kunyanya kupatsanura vana vezimbabwe. Saka vari kumhanyira kutaura zveunity vasati vaadhiresa mamwe maissues anofanira kuadhireswa.
Mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega Thelma Chikwana anoti zvinhu zviri kuvimbiswa nezanu PF zvinhu zvakanaka chose. Asi anoti anoshushikana nekusaburitswa zvakajeka kwenyaya yekusimudzirwa kwevechidiki nemadzimai achiti kunyange hazvo gwaro iri richitaura nezvekukosha kwekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi, ZANU PF haina zvinobatika zvairi kuita pakuti vanhukadzi vapinde muzvinzvimbo zveutungamiri mune zvematongerwo enyika. Anotiwo gwaro iri harina zvakajeka pamusoro pezveupfumi kunyanya kwakatariswa nyaya yeinformation communication technology.
Vanoongorora pasi rese vanotaura kuti izvo the next industrial revolution is going to be a digital one. Vanotaurawo futi kuti mabasa achange aripo pane 10 years dziri kuuya pamberi apa achange ari mabasa anenge akavakwa kubva muICT. Saka inini handisi kuona zvakanyatso addresswa mubumbiro rezvivimbiso zvezanu PF. Uye tikatarisa even nyaya dzavari kutaura nyaya dzekuti tichazoita beneficiation. Beneficiation iyoyo inini maonera angu ka nyaya inogona kuitika kana pachinge paitika advancement in ICTs.
Chikwana anotiwo kunyange hazvo gwaro iri richitaura nezvekurwisa uhori haone bato rezanu PF richirevesa panyaya iyi. Mukuru wezangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko vanotsigirawo nyaya yekuti gwaro rezanu PF rinobata zvinhu zvakakosha zviri pamwoyo yeveruzhinji. Asi vanoti nyaya huru iri pakuti bato iri richakwanisa here kuita zvariri kuvimbisa vachitiwo sezvo rave nemutungamiri mutsva vaEmerson Mnangagwa pamwe zvinhu zvichashanduka.
Vakatarisa iyo manifesto inotaura zvinhu zvakatarisirwa nevanhu asi zvichanetsa ndezvokuti vachagona here kuizadzikisa. Kuti tijaje izvozvo tofa otaridza kuti 5 months dzavamunangagwa vachitonga vaita chini. Tikatarisa kuti kune zvakanaka zvinooneka, kune zvakawanda zvinovimbisa kuti vanhu vanochinja, asi mubvunzo unoramba uri pavanhu vakawanda ndokuti manifesto iyi vachaizadzikisa yose here pamakore mashanu.
Manifesto yeZANU PF yakaparurwa navamunangagwa nemusi wechishanu muHarare. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Kambani yeDelta inoti yasarirwa nedoro nezvinwiwa zvakaita seCoca-Cola zvevhiki rimwe chete chete nekuda kwekushayikwa kwemari kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Nekuda kwekushomeka kwemari yekunze, makambani makuru munyika anopiwa mari kubva kuRBZ kuti atenge zvinhu kubva kunze kwenyika. Kambani yeDelta inonziwo ine zvikwerete zvakakura, asi zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka kubhanga iri nenyaya yekuti mari yekunze iri kunetsawo kuwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weManagement Solutions Private Limited vaLaxon Zembe.
Zviro zvinotambudza kumabhizinesi zvichipangidzawo zvakare kuti nyaya yemari yekune dzimwe nyika yetinoti iyo foreign currency ichikuti netsei muZimbabwe pari zvinezvi. Nekuti kana makambani makuru ende anogadzira zviro zvekudya akaita sana Delta akupa yambiro yakadaro, zvinoreva kuti zviro zvedu hazvina kumira zvakanaka. Saka tinoda kungoyambira nekukurudzira avo vakabata homwe wekureserve bank dzemari idzodzidzi dzinoshandiswa kuunza zviro zvinogadziriswa zvechikafu kuti tinokumbirawo kuti dai vangaite kuti makambani anogadzira zvekudya awane chinhano chekutanga pakupiwa mari iyoyo kuitira kuti vanhu vedu vasambosvike panguva yekuti taakushaya zviro zvechikafu, taakushaya zvekudya mumasupamaketi hamuchisina zvinhu zvechikafu. Zvinobva zvaunza dambudziko guru rinobva ravhiringidza neurongwa hwese huripo.
Asi munguva inoyi vaZembe vanhu havafaniri kunge vachiwana here mari yakati wandei yekunzei, nekuti kanyika inenge iri kutengesa fodya.
Ehe, iri kutengesa, asi zviripo zvacho zvoda kuti zvishandiswe mari iyi zvakawanda kupfuura mari iri kuuya. Tine zvikwereti zvakawanda senyika yaZimbabwe. Zviri kuda kuti zvigadzirwe kuti tiwane nekudyidzana kwakanaka nedzimwe nyika. Saka pamari shoma iyo iri kuuya haina kuwandisisa mari iri kubva kufodya uku. Tichiwenzanisa nezvikwereti zvetinazvo zvoda kuti zvigadzirwe nezvoda kuti zvitengwe kuti mabhizinisi aramba achifambirira pamberi, haikwani kukwanisa kugadzirisa zvose izvozvo. Saka ndodambudziko racho riripo iye zvino kuti tine mutoro wakakura zvikurusa wekuti mari yefodya iyi haikwanisi iyo yoga kuti inyase kuti zviro zvedu zvigadzikane zvakanaka.
Mukuru weManagement Solutions Private Limited Valakson Zembe vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti harisi kutsigira mutungamiri wesangano remadzishe Ishe Fortune Charumbira avari kukwikwidza kuve mutungamiri wePan-African Parliament musarudzo dziri kuitwa muSouth Africa nhasi. Sangano iri rinoti maoko avacharumbira akasviba sezvo vari kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu munyika. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani moyo vanoti sangano ravo harisi kufara kuti vacharumbira vari kuda kuita mutungamiriri wePan-African Parliament musarudzo dzichaitwa nhasi kuMidrand muSouth Africa, vachiti nhoroondo yavo panyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu munyika haina kunaka.
Isu seCrisis Coalition tinoti vacharumbira vanozikanwa uyezve vanopomerwa mhosva yekuzvuva madzishe edu achimainza mupolitics vachivabatisa rokwe rezvematongerwo enyika ebato rinotonga. Vanenge varamba vanonge vachizikanwa zvakare nekutaura mashoko anovavhundutsira uyezve nekuvatyidzira kuti vakatadza kunge vachitsigira bato rinotonga vachange vachizosangana nezvavachaona.
Vamoyo vanotiwo vacharumbira munhu akatarisana nemhosva mumatare emunyika. Nokudaro vakasarudzwa kutungamirira Pan-African Parliament vanosvibisa zita resangano iri. Mutauriri weMDC inotungamirirwa namuzvinafundo Welshman Ncube vakurawo nechihwai vanoti Ishe Charumbira havana rutsigiro rweve ruzhinji munyika paurongwa hwavo uhu.
Isu kuzvinhu zvaChief Charumbira hatiko, asi munhu anovimbika kana takatarisa nemeso eMDC nemeso evana veZimbabwe nemeso evanhu vanoda kodzero dzevanhu. Munhu akabuda pachena akatiendi anosapota ZANU PF, ndi chief weZANU PF, anoda kuti madzishe asapote ZANU PF, hakuna shehu anoda kuti avhotere MDC. Saka hatina chikonzero chokumira naye kuPan African Parliament. zviri kupana African Parliament kumira naye kana kumurasha. Vari kupana African Parliament ikoko ndo vachamuvhotera ndo vachamira naye. Isu kuno kuZimbabwe hatimudi sapresident wepan African Parliament. Hatisi kumira naye, ngatsvagewo kuvanhu vokumira naye kwaachaenda ikoko, nokuti isu hatidi chifu ane maoko akasviba, chifu anosapota ZANUPF, chifu ari mumatare edzimhosva, chifu anorwisana nevanhu. Izvinhu zvatisingati takasapota izvozvo.
Zvichakadai, vaimbomirira mhondorongezi muparamende uye vari nhengo yebato riri kutonga rezanupf vabright matonga vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe ive iyo inotungamirira pan African Parliament, vachiti zvinobatsirawo kuti Zimbabwe inzwikwe pane zvainenge ichida kuti zvigadziriswe nenyika dzekunze. Vamatonga vati kana vacharumbira vakasarudzwa kuve mutungamiriri wepan African Parliament, vanogona kusimudzira sangano iri pamwe nekumirira Zimbabwe zvakanaka, sezvo vari munhu ane unyanzvi.
Tinoona zvakakodzera zvichibatsira nyika yeZimbabwe kuti vange vari ivo president vepan African Parliament. Kunana 2013 vakasarudzwa kunge vari vamwe vema MPs kana masenator vanomirira Zimbabwe kupan African Parliament. Vaenda ikoko vakaitwa chairman vecommittee inonzi yekafi. Vachipedza muna 26 after 3 years vakasarudzwa zvakare kune imwe committee yegovernance, audit and finance kapa. Ne experience yakadai tinoona kuti hasi mambo chete semaTraditional chiefs amunoona aya. Mambo akaenda kuchikoro, vakaita MBA yavo kuchikoro chekupari. Tinoona kuti vachanotungamirira zvakanaka.
Nezuro, ishe charumbira vakawanikwa vaine mhosva yekuita zvematongerwo enyika nedare redzimhosva. Vakanzi vashambadze mumapepanhau, muterevhizheni nehefenyuro, vachiti madzishe ose haafaniri kupindura munyaya dzezvematongerwo enyika. Dare rakatiwo mitemo yekutongwa kwematunhu inofanirwa kuranga ishe charumbira, sezvo vakatyora mutemo zvitevera mashoko avo ekuti madzishe ose munyika anofanirwa kutsigira ZANUPF. Nyaya iyi yakakudzwa kumatare nesangano reElection Resource Center. Vacharumbira vari kukukidzana navapenyo Butale vekuBotswana pachigaro chemutungamiriri wepan African Parliament. Dare repan African Parliament ibandiko reAfrican Union kana kuti AU rinoshanda kusimbaradza nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu, utongi hwejekerere nerunyararo muAfrica. Pan African Parliament ine matunhu mashanu anoti Southern Africa, North Africa, West Africa, East Africa neCentral Africa. Uye nyika yoga yoga iri muAfrica inosarudza nhengo dzeparamende shanu dzinopinda mudare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano reZimbabwe Council of Churches kana kuti ZCC mudunhu reManicaland rinoti munhu wese kusanganisira vatendi vedzisvondo vanofanirwa kunyoresa kuvhota kuitira kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzichaitwa munyika. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Council of Churches ZCC, Reverend Abel Joseph Waziwei veAnglican Church, vanoti veruzhinji munyika vafanirwe kuora mwoyo nekusavapo kwemitemo inodiwa nevanhu kuti sarudzo dziitwe mujekerere. Reverend Waziwei vanoti sarudzo dzinofanirwa kuitwa murunyararo.
Zimbabwe Council of Churches kumanika ndakapisa documents kumanika neEcumenical Election Covenant where matoktora zvishuviro zvedu toda maelections akaita sei kuvanhu vakasiyana-siyana munyika yeZimbabwe, vangu vamaChristians, macitizens, mapolitical parties, maaspiring candidates, Zimbabwe Electoral Commission, media and the judicial courts of law. Tine zvishuviro zvedu zvatinazvo kuti sarudzo dzakachena hadzina zvinozotinetsa mangwana. Vanhu ngaende nehuwandu hwavo vanovhota musarudzo dziri kuteera.
ZCC inoti inoda kuti kumatare anotonga nyaya kana zvichemo zvine chekuita nesarudzo atonge nyaya idzi nekukurumidza uye kuranga zvakaomarara vose vanoita zvemhirizhonga. Sangano iri rinotiwo rinotarisira zvakare kuti vatori venhau vaite basa ravo pasina kumbunyikidzwa uye vachiburisa nhau dzechokwadi uye kupa mikana yakaenzana kumapato ari kukuridza musarudzo. Nhengo yeCatholic Commission for Justice and Peace, amai Shini Mukocheya, vanoti vechidiki vanofanirwa kusiya tsika yekushandiswa nevemapato zvematongerwo enyika mukuita mhirizhonga kana vapiwa zvinodhaka. Vanotiwo madzimai anofanirwa kuramba kushandiswa panguva yesarudzo.
It doesn't mean to pinda matongero enyika waakuita kuti wa politician or whatever, because kazhinji matambudziko anowanika mumisha kana nyika isina kugadzikana, tisu tinevana, because tisu tinevana, tisu tinomisha misha. Saka tirimo isusu vana mai, ngatikurudzire vana vedu kuti ngavaende kunoregister kuvhota, ngatikurudzire vana vedu kuita zvakanaka, ngatikurudzire vana vedu kuti vasashandiswe upi hwadoro waita sei, ngavaziye chinangwa chake chaaruda kuti ari kuvhota, ari kunovhotera chii. Saka isusu vana mai, we are the key.
Mapato zvematongerwo enyika ari kugadzirira kupinda musarudzo dzekutsvaga makanzura nhengo dzeparamende pamwe nemutungamiriri wenyika. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunyange hazvo munyika muine vanhu vakawanda vari kuda kukwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika, maziso evanhu akawanda akatarisa pavanhu vaviri vanoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Iye zvinotomboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kwaanotipa zvinobva kuvateereri wedu kuburikidza neFacebook pamwe neWhatsApp.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi. Tiri kumbotarisa zviri kutaura vatsigiri vedu vepa WhatsApp nepa Facebook page yedu yeVOA Shona panyaya yezviri kuitika munyika, panyaya yekuti vakasukuwere vokumbira kudzoka kumusha. Lawrence Nzvengende ari kuti ngavamboona kurwadza kunoita kugara kunze, kuti kunorwadza sei. Vari kuchema 5 months, isu taneta 15 years tichingochema, ngavambochemawo. Vatry more range, vari kuti vari kukumbira kunani, vakambodzingwa here pavakambobuda pacho. Babanton Muchenje anoti ngavangodzoka, inyika yedu tese. Panyaya yekuti vadzidzisi vanoramba mari shoma iri kuda kuwedzerwa nehurumende, Edi Mashoko anoti zvakaoma 5 years pasina kuwedzerwa mari nemakwiriro akaita zvinhu mumashops. Ah, Vashelton Chimbwana vanoti votai zvipere izvo. Panyaya yekuti vaNelson Chamisa voita musangano kuChatham House muBritain, uko vari kusanganazve nevamwe vakurukota vehurumende yemunyika iyi. Richard Moyo anoti zvakanaka, asi CV yeZimbabwe haina kunyatso chena. Zvinotoda Mwari kuti vane mari vauye muZimbabwe. Boaz Jahaguru anoti zvinobatsira nyika pakuichenura. Panyaya yekushanya kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuQatar, uko vakasangana nezvizvarwa zveZimbabwe neZuro, Trust Taguta anoti tinotenda vaMnangagwa zvavakafambira zvine chekuita nedevelopment. Ngavarambe vakadaro, tinotenda zvikuru. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, mubva madzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Amnesty International yokurudzira kuti mitemo inoona nezvekurapwa kana kuwana rubatsiro kwevanasikana muzvipatara ushandurwe, ichiti unosiya kunze vanasikana vane makore gumi nematanhatu. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira Zano PF musarudzo dzenyika dziri kudzokororwa munzvimbo dzakaita mitauro uye dzotarisirwa kuitwa nemusi wemuvhuro 14 Chivabvu. Kambani yeDelta inoti yasarirwa nedoro pamwe nezvinwiwa zvakaita seCoca-Cola zvevhiki rimwe chete nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero ano, apo tichakopai dzimwe nhau na7pm. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina Gibbs Dube.